This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu ndira 8 2016.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhengo dzeMDCT dzinoratidzira pamuzinda weGMB kwaMutasa dzichinyunyuta nekunyimwa kwadziri kuitwa Chibage, icho dzinoti chiri kupiwa vatsigiri veZANU-PF chete.
Hurumende inoudza varayiridzi kuti vambomira kuenda pazororo ichiti haina vamwe varayiridzi vekutsiva vanenge vaenda pazororo ava.
Vatori venhau vaviri veNewsday vakasungwa nezuro vanoburitswa mutirongo mushure mekubvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vachandi vatatu veNewsday vakasungwa nezuro vabvisiswa nhasi mari yechibatiso inoita mazana maviri emadhora pamunhu kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Mutewedzeri wemupepeti mukuru webepanhau reNewsday, Ngaba Machazi, mutori wenhau Tolisa Ncube pamwe nemumiriri wekambani yeAlpha Media Holdings Sifikile Taveta vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuburitsa manyepo. Manyepo pasi pemutemo Criminal Law Codification and Reform Act anoita kuti vatori venhau vasungwe. Vatori venhau ava vanonzi vakanyora nyaya kuti nhengo dzesangano revasori reCentral Intelligence Organization vainge vapiwa mari dzemabhonasi kunyange hazvo vamwe vashandi vehurumende vasati vapiwa mari idzi. Hurumende inoti aya manyepo. Vatatu ava vanzi vasiye magwaro avo ekufambisa kumatare edzimhosva uye vapote vachizvipira kumapurisa chishanu choga choga kudzamara nyaya yavo yapera kutongwa.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Sachigaro vesangano reNational Transition Justice Working Group vaAlec Muchadehama vanoti sangano ravo harisi kufara nebhiri remutemo wezverunyararo pamwe nekuregererana munyika kana kuti Peace and Reconciliation Commission Bill. VaMuchadehama vanoti bhiri iri rinopikisana nebumbiro remitemo uye rinopa simba kuhurumende kunyange hazvo bumbiro richiti komishini iyi inofanira kunge yakazvimirira. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitora pfungwa dzavo kuvatori venhau pamusoro pebhiri iri iro rakaburitswa mubepanhau rezviziviso zvehurumende kana kuti Government Gazette musi wa18 zvichagore rapfuura, vaMuchadehama vati bhiri iri reNational Peace and Reconciliation Bill rakasiyirira zvakawanda uye rine zvizhinji zvisingatarisirwe neveruzhinji.
Ndingangopa semuenzaniso iwo wokuti izvo macommissioners ari kunzi achaappointwa for 5 years, iye commission ichinzi inofanira kuine upenyu hwemakore gumi. Saka kukata kwacheo titoona zvakaipa. Tiri kuti zvakare izvozvi izvi commission inofanira kuve iri independent, haifaniri kukanganiswa mubasa rayo napresident kana naminista. Asi apa tiri kuona ichinzi minista ndokwava kundoripota, tisiri kuti aiwa hazvisizvo.
Vaenderera mberi vachiti pane kuti komisheni ishande yakazvimiririra, bhiri iri rinoti komisheni iyi ichange ichishanda iri pasi pebazi rehurumende rinoona nezvekuregererana iro riri pasi pemumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko. Vatiwo bhiri iri rinopa hurumende simba rekupa mari komisheni pamwe nekupinza vashandi basa, uye vati izvi nezvimwe zvakawanda hazvienderani nezvinodiwa nebumbiro remitemo. Vati, vari kutsvaga pfungwa dzimamwe masangano anoshanda akazvimirira uyewo vachataura neveruzhinji nenhengo dzeparamende kuti dzigadzirise zvese zvavanofunga kuti zvakashata pabhiri iri risati rapaswa kuti rive mutemo.
Ino tiri kumboita basa irori rokufamba tichibvunzurudza, rokuita maresearch, rokubvunzurudza vana mazvikokota kusvika tabuda nechinhu chakanaka. Chazobuda ndobva tinozoenda nacho kumakomiti ekuparamendi kuti onai zvamakanyora imimi, onai zvatawanawo izvi. Tiri kumbongo kuti zvatawana isisi zviri nani pane zvamanyora imimi, saka teedzerai zvatawana. Kana muchiti hazvisizvo, endai munobvunza vanhu veruzhinji muone kuti zvavanoti zvakanaka ndezvipi.
Vatiwo kana hurumende ikaomesa musoro ikapasisa bhiri iri kuti rive mutemo risina kusandurwa, vachakwidza nyaya iyi kudare reconstitutional court. Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vaOK Machisa vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero avamuchade hama vachiti hurumende inofanira kutevedza bumbiro remutemo.
Chikafu chatabikirwa apa chinouraya muviri wemunhu. Kana chitaura izvi zvotoreva kuti bhiru iri harikodzeri kunge richitonzi rinoshanda muZimbabwe zvikuru kana takatarisa mirishonga yakaitika nekwatichainda mberi. Saka tinokumbira kuti hurumende izive kuti inoshandawo nevanhu vanofunga, vane mafungiro ekuti tikatarisa kunze kwenyika zviri kuitikawo kunze kwenyika, hatingati isusu mabest practices arimo here mubhiru rakaita sairori.
Mukuru wesangano reHuman Rights NGO Forum Valoid Kuvea vaudzawo Studio 7 kuti vatotanga kutaura nenhengo dzeparamende pamusoro pebhiri iri uye itariro yavo yekuti bhiri iri richasandurwa risati rasainwa kuva mutemo.
Maonero edu isusu ndeyekuti handifungo kuti bhiro iro richangopaswa muparamendi vasina kugadzirisa zvatiri kuchema nazvo kuti dai zvatakati zvigadziriswe, ende ticharamba tichiendera mberi kusvikira pachazopaswa bhiro racho.
Paramende iyo iri pazororo inotarisirwa kutanga basa musi wa12 kukadzi, apo inotarisirwa kuzeya bhiri iri nemamwe. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatodoma nhengo dzeNational Peace and Reconciliation Commission uye Bishop Ambrose Moyo ndiwo sachigaro wekomisheni iyi. Dzimwe nhengo dzekomisheni iyi ndiamai Lilian Chigwedere, amai Patience Chiradza, amai Choice Ndoro netimusanhu vaCharles Masunungure, vaJeffrey Chada, vaLeslie Ncube pamwe navaGodfrey Chekenyere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Kupisa zvinopfurikidza mwero kwekunze kuri kuitika muZimbabwe nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica kwavakukanganisa zvikuru vanhu, zvirimwa uye zvipfuyo. Sangano remuAmerica rinoongorora nyaya dzechikafu reFamine Early Warning Systems Network kana kuti FuseNet riri kuyambira mugwaro raro rakaburitswa svondo rino kuti kupisisa kwekunze nekusanaya kwemvura kwatopa kuti zviri kutarisirwa kubuda mugohwo remwaka wa2015 na2016 zviderere zvakanyanya. Sangano ravana mazvikokota iri rinoti mvura iri kutarisirwa kuva shoma zvikuru zvichapa kuti chikafu chinetse kana negore rinotevera. KuSouth Africa, sangano revashandi reCongress of South African Trade Unions kana kuti COSATU raburitsawo mashoko richikurudzira vashandirwi kuti vadzivirire vashandi kubva mukupisa zvakanyanya kwezuva zvikuru mumakambani anobika chingwa ekurima uye kuvaka. Vati vashandirwi vanofanira kudzivirira vashandi ava. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvemamiriro ekunze mubazi reMeteorological Services Department, vatichisi Nyemba, ava vanoti kupisa zvakanyanya kuri kuitika munyika hakuna kunakira vanhu, asi vati dzimwe nzvimbo zvikuru kuchamhembe kwenyika dzingangowana donhodzo mangwana.
Maongororo edu anoratidza kuti muchadengamo mune mhepo iri kupisa inokonzereswa natural phenomena yandingati pachirumbi anticyclone. Anticyclone ingangoti chinhu chinokonzeresa kuti mhepo inge ichipisa ichinge isina tinotiuya pachirungu zvakare moisture. Saka ndozvatiri kuona kuti zviri kunyanya kukonzeresa kupisa kuri kuitika. Tinonzwa zvakare nemamwe mapepanhau kwese kwese nemuzvivhitivhiti kuti haisi Zimbabwe chete iri ku wana matemperatures iyaya akakwira kudai, so kunana South Africa, kunana Botswana, kwese kwese kunongova nematemperatures ari kupisa. Saka ipapo ndopatenge tichikurudzira vanhu kuti vanwe mvura yakawanda zvakare kana zvichikwanisika vange vachinge vachipfeka nguwani dzine dzakakura dziya idzi nokushandisa maambrera kana zvichikwanisika vange vachigara zvakare mubvutsi.
Asi pane kutonhorera here kuchaitikawo mazuva anotera?
Hongu, mazuva ari kutera chitaira kutanga musi wemugovera. Shange tichiona makore anenge akati wandirire netumvura tunogona kunge tichinaya kana turi tumvura twehore kana kuti kuti asiri mvura nemakore acho. Saka tinodaira kuti izvozvo zvinogona kuita matemperature yedu adzikire. Tumvura kuti tinotarisa kuti tuchange tuchitanga musi wemugovera kusvika musi wemuvhuro. Tiri ipapo chinonzi itika ndechekuti zvakare kana kuchipisa kudai sokukaita mvura panogona kuita mheni nemhepo inenge ine ukasha. Saka tinokurudzira kuti veruzhinji veZimbabwe vange vachingwarira zvinhu zvakadai nokuti kuri kunyaya kupisisa. Saka kupisisa ko kunogona kuita mvura iyoyo iite ukasha.
Mukuru anoona nezvemamiriro ekunze mubazi reMeteorological Services Department vaTeach Sinyemba vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Murwisi weIslamic State anonzi akauraya amai vake muguta reRaqqa muSyria mushure mekunge amai vake vamunyengetedza kuti asiyane nechikwata cheISIS. Sangano reSyrian Observatory for Human Rights iro rine muzinda muBritain rinoti nhengo yeISIS iyi iyo ine makore makumi maviri yakapfuura amai vayo vakafa pamberi pemazana nemazana evanhu vakanga vakatarisa muRaqqa.
Sangano reHuman Rights Watch rinoti vanhu vanosvika zana nemakumi mana vakaurayiwa nemauto ehurumende mudunhu reOromo muEthiopia panguva iyo vanhu vairatidzira kusafarira kwawo hurumende. Uwandu uhu hunodarika uwandu hwakaburitswa nehurumende yeEthiopia. Sekuoma kwaita zvinhu munyaya dzezveupfumi, zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka munyaya dzezveutano sezvo vakawanda vari kutadza kubhadhara mari dzinodiwa kuti varapwe muzvipatara. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo hurumende dzemuAfrica dzakatenderana makore gumi nemaviri apfuura kuti dzichaisa zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvemari inenge ichizoshandiswa nenyika pagore kuti iende kuutano, gore rapera Zimbabwe yakapa bazi rezveutano mamiriyoni mazana matatu emadhora kubva pabhajeti remabhiriyoni mana emadhora. Mari iyi zvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana inova chidimbu chemari yakawiriranwa nenyika dzemuAfrica. Nyanzvi munyaya dzeutano pamwe nezveupfumi dzinoti hurumende ikakwanisa kuisa parutivi mari dzezveutano sezvakawiriranwa nenyika dzemuAfrica zvinoita kuti vanhu vakawanda zvikuru vanoshaya vabatsirwe nemazvo pavanenge vachida rubatsiro kuzvipatara. Kunyange hazvo bazi rezveutano risiri kuwana mari inorikwanira, mukuru anoona nezveHIV and AIDS neTB mubazi rezveutano vaOwen Mugurungi vanoti bazi ravo rakamiramira zvinofadza zvikuru mugore ra2015.
2015 ranga riri gore rakanaka ratakashanda munyaya dzeHIV and AIDS. Chekutanga ndechekuti tinofunga kuti takashanda zvakanaka. Takakwanisa kuti tisvike vanhu 850,000 vaakunwa mushonga out of the 1.2 million. Hongu tichine basa rekuti vanhu vavande pamushonga, asi tinofara kuti tapfuura hafu yevanhu vaida mushonga.
Mutungamiri wesangano rinoshanda nevanorarama neHIV and AIDS, reZimbabwe National Network of People Living with HIV and AIDS, Muzvare Muchanyara Mukamuri vanotiwo kufa kwemishina inovheneka zvirwere zviri kubata vazhinji kwakava nechekuita pakuvhiringwa kweutano hwevanhu vakawanda.
Rari nema ups and downs aro, nekuti dzimwe dzenguva takamboshayiwawo mishonga yevanhu vanorarama neutachiwana kuna mamwe makliniki. Asinyika inawo tichitarisa chiona kuti yanga iri nyaya yekuti kunotorwa mishonga nekuti izosvika kukliniki kana kuti yekumudzi kana kwachivi ndopanga pane dambudziko supply chain management asi mishonga yanga iriko within the country asi chinoshayikwa kuchipatara ndo rimwe anga riri challenge chechipiri kwanga kuri kufa kwemishini inovheneka TB inovheneka uwandu hweutachiwana ichitongofa saka iroro ndo ranga riri dambudziko ranga tisinganyatsofadza
mugari wekumabvuku muzvari Abigail Chinzenze vanoti kuipa kweupfumi hwenyika kuri kukonzerawo kuti vamwe vanhu vafe nezvirwere zvinorapika nyore
mishonga iri kudhura taitorarama nekutenga mapenkira tiri kudzimba dzedu
senzira yekuda kugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzeutano gurukota rezveutano vadavid parirenyatwa vanoti hurumende neurongwa hwekuparura chirongwa chenational health insurance scheme icho chichava nehomwe inozoshandiswa pakurapwa kwevanoshaya vaparirenyatwa vakaudza vatori venhau muna chikunguru kuti zvakakosha kuti homwe iumbwe sezvo vanhu vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vasina health insurance munyika asi vachida kurapwa kana vorwara nyanzvi munyaya dzemari dzinoti homwe iyi inogona kuumbwa nemari inobviswa semitero nemakambani anochera zviwanikwa mari inobviswa nevanhu pamwe nemakambani semitero uyewo kuti vanoita mabasa ekutengesa zvinhu vabvisewo mutero sezvo nerimwe zuva vachizoda kubatsirwa nehomwe iyi munguva dzeurwere ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
Vashandi vehurumende kusanganisira nengo dzesangano rinomirira varairidzi vemuzvikoro zvepamusoro reCollege Lecturers Association of Zimbabwe kana kuti Collers vanoti vari kunyunyuta zvikuru nemashoko egurukota rezvedzidzo yepamusoro soro vaJonathan Moyo ekuti vamwe vashandi kusanganisira vehurumende havakodzeri kunge vachipiwa mari dzebonasi. Sachigaro wesangano iri vaDavid Dzatsunga vanoti mashoko avamoyo aya mashoko anogona kunyunyutisa sezvo hurumende iine nzira dzekuranga nadzo vashandi vayo vanenge vasingaite basa rinogutsa pane kuti vanhu vose vazorwe mafuta enguruve yavasina kudya. Vachinyora paTwitter nemusi wechitatu svondo rino vamoyo vakati vashandi vari kuda kupiwa mari dzemabhonasi ava havashandi uye zvidhakwa zvinosiya mabhachike mumahofisi zvichinonwa mhamba. Vashandi vehurumende vari kuyambira hurumende kuti vanogona kuramwa mabasa kana vasina kupiwa mari dzavo idzi idzo dzavaifanira kuwana muna mbudzi. Studio 7 yakundikana kubata vamoyo. Zvichakadaro, sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti richiri kuunganidza pfungwa dzenhengo dzaro pamusoro pematanho ekutora pachavhurwa zvikoro chipiri chesvondo rinouya. Kuti tinzwe nyaya yedivi revashandi vehurumende taita hurukuro navadzatsunga.
Takatarira mukushanda kwedu sevashandi vehurumende kubva tichingokurawo taingoziva kuti kune bhonasi gore roga roga. Hatina kunge takumbira kuti bhonasi rinofanira kuti ritarise kuti munhu unenge wakashanda pei nekuti zvekuti uri kudhakwa kana kuti wakazodii wakazodii ndinoona sekuti kune mitemo iripo inogonawo kushandiswa kuti munhu apuwe chitarapo zvinoenderana nemukonewa kwaanenge aita kana kuti nekureta basa kwaanenge achiita. Asi zviri zvebhonasi taingozvitarisira sekuti unofanira kutopuwa vanhu sekuti vanhu vanenge vashanda vakatia pakupera kwegore vatinge shanda zvakanaka. Saka hatina kuziva kuti pangava netarisiro rekuti pave nekuti munhu unenge wakazonzi wakazodai saka wafanira kupuwa bhonasi kana kuti wakazodai haunofanira kupuwa bhonasi taingozva ari kupuwa munhu wose.
Ko pfungwawo yekuti vanhu vange vachipiwa mihoro inoenderana nemashandiro avanenge vaita
isu hatibweni kuti yakashata kana kuti yakanaka. Chikuru chiripo ndechekuti tava nemakore akati wandei kupera kwegore roga roga kana kuti kupera kwekotoro yoga yoga tinoiriswa mamwe mafomu anonzi maapreza tinotarisira kuti ndo anenge achifanwa kushandiswa kuratidza kuti munhu uri kushanda sei. Tava nemakore akawandirisa tichingomanyora mapepa iwawo asi tasina zvatinowana kubva paari.
Vanga vari sachigaro veCollege Lecturers Association of Zimbabwe kana kuti Collers vaDavid Dzatsunga vari parunare kumasvingo neStudio 7.
Zvichakadaro, vadzidzisi vazhinji vanoti havasi kufara nedanho rinonzi rakatorwa nehurumende rekuvarambidza kuenda pazororo. Hurumende inoti haina vamwe varairidzi vanofanobata basa panguva iyi vamwe varairidzi vanenge vaenda pazororo. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 ataura nemumwe murairidzi ari kumasvingo vaWellington Chorua kuti tinzwe pfungwa dzavo padanho rehurumende iri.
Leave yema teacher insa teacher ndaka apply leave yangu nichiti ndigoenda pa leave muna January mazuva angu anga akwana ava 123 zvino takazobvunza ku district education office vakati akasuspendwa until further notice.
Saka pari zvino muchaita sei tichiona kuti sekumira kwakaita zvino muchakwanisa kuenda pazororo?
Takangomirirawo kuti tinzwe maunions edu ati anoti miririra vana kuti vakapindura vatibatsire unoti hatina zvatingamboita.
Ko, gadziriro yekuti vana vaende kuzvikoro svondo rinouya yakamira sei? Imi sematicha magadzirira here kana zvakamira sei?
Isu sematicha takagadzirira, tatoita opening meeting nhasi tichigadzirira kuti titange zvakanaka nevana vedu.
Asi hapana here kunyunyuta kuri kubva muvarairidzi panyaya iyoyi takatarira kuti makanonoka kupiwa mihoro yenyu uyezve makawanikwa imi muchibvisirwa dzimwe mari?
Kunyunyuta kuriko kukuru zvikuru kuti patatosara iko zvino yatasara tichitambira iko zvino hachatombotikwaniri. Kana opening meeting vanhu vangu vachitonyunyuta basa rinoramba richiendera mberi asi iwo havazotiwedzerewo muhuro. Basa rinoramba richikura asi iwo havazotitarisiwo kuti tiwanewo mari inoenderawo nebasa. Varairidzi vari kunyunyuta zvikuru.
Avo vanga vari mumwe mudzidzisi wekumasvingo vaWellington Chorua vachitaura vari parunare kumasvingo.
Tichiri panyaya iyi, sangano reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti zviri kuitwa nehurumende hazvisi pamutemo uye vari kukurudzira varairidzi vanenge vakanyorera kuenda pazororo kuti vaende. Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Joe vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti vanenge vaine dambudziko iri vanofanirwa kubata sangano ravo kuti rione kuti ringavabatsira sei.
Chokutanga ndingati takawanawo information inotaura kubatsira akawanda anenge ari kuranidza kuti aende palivhi. Vamwe vachinzi mazuva enyu hasati akwirira pa-123, vamwe vachinzi hasati a-1. But hatina kuudza varairidzi muZimbabwe mese ndeyekuti vari entitled kulivhi, ikodzero yavo inozikanwa naemployer wepublic service commission kuti vanofanira kuenda kulivhi kana vachida kuenda kulivhi kana mazuva acho vanawo. Saka isu tinovakurudzira kuti even vakauyawo nekumadambudziko yedu tinokwanisa kuti tivabatsire, vataurirane nana CEO nana PD kuti kodzero dzavo dziremekedze dzekuti vanoda kuenda kulivhi. Nokuti isu tinobhilivha kuti munhu kana ana mazuva anofanira kuti aende kulivhi. Asi yatiozvambite kuti hurumende yakaisa mutemo wekuti haina mari yokuti vanhu vanenge vaenda kulivhi vange vachitorwa vataiti marejistitas. Saka izvovo zvinenge zvasarira kumukuru wesoro nevanenge vasara, nekuti livhi inenge ichidiwaona varairi kuti vaite vatorwewo maproblem avo kana kuita zvimwewo zvinovabatsira muupenyu. Nokuti ikodzero yavo kana vakavhara mazuva asvika 123 haakuru kupfuura ipapo, uyezve hakusina paya paimboti kana usina kuenda kulivhi kuda ungatorwa mari incase in lieu of your leave. Iko zvino kana usina kuenda kulivhi madays ako. Saka tinokurudzira varairidzi kuti vatore livhi dzavo, tozokurudzirawo vakuru vezvikoro kuti vaone zvokuita vasada kuti varairidzi vane mazuva asvika varamba vari pachikoro iyo vasingasidi vasingatipanidziri mazuva avo.
Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Joe vachitaura vari kumasvingo naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Mashoko anotevera anoburitsa muonero wehurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuMiddle East.
America inoti iri kukurudzira kusaenderera mberi kwemhirizhonga muMiddle East zvitevera gakava ravapo pakati peSaudi Arabia neIran. Saudi Arabia yavhiringa ukama hwayo neIran, Bahrain, Sudan kusanganisirawo United Arab Emirates.
Kupesana kweSaudi Arabia neIran kwakawedzera mukupera kwesvondo rapera mushure mekunge Saudi Arabia yauraya vanhu makumi mana nevanomwe kusanganisira mukuru wechitendero chechishia Nembach Almene. Iran yakashoropodza zvakadzama kuurayiwa uku. Mhirizhonga inotyisa yakatanga muIran. Vakaratidzira vakapinda muzinda weSaudi Arabia muTeheran ndokupisa zvinhu zvaivemo.
Panyaya yekuurayiwa kwevanhu nehurumende yemuSaudi Arabia, mutauriri webazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaJohn Kirby vakati America icharamba ichikurudzira Saudi Arabia kuti ione kuti wese ari kupomerwa mhosva atongwa zvakachena nenzira kwadzo. Vakatiwo America yakaratidzira kushishikana kukuru nekuurayiwa kwavanima Nima. VaKirby vakashorawo kurwiswa kwakaitwa muzinda weSaudi Arabia muIran vachiti America inotora ichi sechinhu chikuru chekusaita zvekutamba nacho. Kurwiswa kwemuzinda weimwe nyika vachishora zvikuru kurwiswa kwemuzinda weimwe nyika muIran. VaKirby vakativo panofanira kuva nekutaurirana kuitira kuti kupesana kuripo pakati peSaudi Arabia neIran kugadziriswe.
Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muMiddle East.
Nengo dzeMDCT dzinosvika dzinopfuura zana dzaratidzira nhasi pamuzinda weGrain Marketing Board kana kuti GMB kwaMutasa. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipanyaya inotevera.
Nengo dzeMDC dzingangosvika zana dzanga dziri kuimba pamuzinda wedura reGMB dzine zvinyorwa zvekunyunyuta maringe nekushayiswa chibage kwavari kuitwa nevanenge vachichigovera kune vanokodzera. Mbuya Esther Mukoye mumwe wevanhu vange vari pamuzinda uyu vachiratidzira nhasi. Mbuya Mukoye vanoti nguva zhinji vanoshayiswa zvinogoverwa izvi, izvo zvinofanira kubatsira vakwegura vakaita savo pamwe chete nechirikadzi uye nerera, asi izvi hazvizi kuitika. Mbuya ava vanoti kusafambiswa zvakanaka kweurongwa hwekugoverwa kwechibage nefotoreza ndizvo zvavasimudza kubva kumba kwavo.
Tine dambudziko rekusarudzwa mumamisha omu, hatisi kupiwa zviri kupiwa vamwe. Zvese zvakapiwa vamwe vazhinji hatinamba. Takanzi nyoresai nherera nechirikadzi, tese hatina zvatakapiwa.
Mumwe wevange vari pakuratidzira kwanhasi apo pange pazere mapurisa eZimbabwe Republic Police zita rapi anodzivirira mhirizhonga ndiamai Violet Majom.
Zviri kuitika pano pamutasa ndidu kunyeperai. Tine nguva hombe taane makore. Fertilizer inoya paGMB, zvizipai vanhu fertilizer. Fertilizer ichatipiwi. Tikauya paGMB zvinonzi vaso vemusangano, vanhu vemusangano wezanu PF ndovanopiwa chi fertilizer. Kusvika pano last time ndakasvika pano apa last week but one. Ndirudawo fertilizer ndakanyimwa zvikanzi uri muMDC. Hapana fertilizer yako. Ndobva ndatoenda hangu kumba. Maraisi akauya zvikanzi donaunza maraisi wakashaya nawega. Hatina raisi randakapiwa. Hapana chetinombowana, tirototambudzikawo. Hatipiwi zvinhu zvikauya zvinonzi muri machinja. Hapana chenyu.
Amai Judith Chitiyo vange vari mukuratidzirawo kwanhasi vaine chinyorwa chakanzi no to unfair food distribution.
Mainputs arupiwa mwanhu esarupiwa vanhu vepati chete ndivarupiwa. Varupinda nepati wechairman weZANU-PF wechii ndivarupinda mukatumo. Isusu hatibvumirwe kupinda mukatumo kuti vanhu vedu vaonewo mainputs iwa. Saka tawadziwa mukati memwoyo yedu, tachushikana, takaamba kare tichingowadziwa. Nherera hadzisi kupiwa, vanotamburawo chavo hadzisi kupiwa, chirikadzi hadzisi kupiwa, machemberese hasi kupiwa, asi kuwana.
District Administrator weMutasa vatendai Kapenzi varamba kutaura neStudio 7 vachiti titaure nemukuru wavo Provincial Administrator wedunhu reManicaland vafungai Mbetsa. Hatina kukwanisa kutaura navaMbetsa sezvo runare rwavo rwange rusiri kusvika pavari. Ndakamirira Studio 7 kuMutasa. Ndini Loida Moyo.
Vatereri musakangana kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM tiri kutariswa kuomeserwa kunonzi kuri kuitirwa veruzhinji vanorarama nekutengesa zvinhu kunze kwenyika vachitengesa munyika zvitevera kudzikiswa kwemari yemitengo yezvinhu inopinda munyika kubva pamadhora mazana maviri kubva pamadhora mazana matatu kusvika pamadhora mazana maviri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi.
Nhengo dzeMDCT dzinoratidzira pamuzinda weGMB kwaMutasa.
Hurumende inoudza varayiridzi kuti vambomira kuenda pazororo ichiti haina vamwe vekutsiva vanenge vari pazororo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichitimurare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Jonga naChris Kande.